Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 22, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maregulations ekunyoresa kuzovhota asati agadzirwa. Maregulations anofanira kunge achizotibatsira kuziva kuti saka mishina yatinoda ndeipi. Chekutanga, tiri kuziva zvakare kuti Electoral Act yacho inofanira kunge ichiinforma maregulations yacho haisati yagadzirwa kuti inangane neconstitution.
Sangano reElectoral Resource Center rinoti ZEC inofanira kugadzirisa mitemo yesarudzo nechimbi chimbi kwete kungotenga michina yesarudzo. Vagari vepapurazi remanzo vari kunetsana naMai Grace Mugabe vanoti votyisidzirwa nerufu nemapurisa ari papurazi iri. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira munyika reElectoral Resource Center rinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanira kugadzirisa mitemo yesarudzo nechimbi chimbi kwete kungotenga michina yesarudzo dzinozoguma dzoita mutauro. Mashoko aya ari kuuya apo ZEC yave kugadzirira kutenga michina yekuvhotesa yemabiometric voter registration kana kuti BVR. Makambani maviri anoti yekuChina neGermany ari munyika kushambadza michina yavo kuZEC uye nhasi vange vari paHarare Polytechnic College vachiedza kuratidza mashandiro emichina iyi. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZEC amairita makarau sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi tabata mukuru wesangano reElectoral Resource Center vatawanda chimini.
Hazvisi kutifadza kuti ZEC yatosvika pachinambwe chekutenga mishina iyoyo isati yagadzirisa mirawo yacho yekuti vanhu vachanyoresa sei. So muchinzwisisa pane nyaya yekuti pane maregulations anofanira kugadziriswa akanangana nenyaya yekuti vanhu vachazonyoresa sei kuzovhota. Maregulations iwo haasati agadziriswa asi taakutotenga equipment mishina mishina iyoyo inova ichazoshandiswa pakunyoresa vanhu. Saka mishina iyoyo inofanira kunge iri mishina iri kutsvagwa tichitogara taziva kuti mirawo yacho yekuti vanhu vachanyoresa sei yagadzirwa tawirirana yatovapo. Saka vari kuita sevaendera kumberi. Tiri kuziva kuti taimu yaakupera asi tiri kukurudzira ZEC kuti itangomhanyire kuita zvinhu zvekuti tingozobvisa pamabhokisi tichitika kuti zvakati chaitwa zvakati chaitwa asi kumashure wekuti tisati tagadzirisa nyaya dziripo. Saka maregulations ekunyoresa kuzovhota haasati agadzirwa. Maregulations anofanira kunge achizotibatsira kuziva kuti saka mishina yatinoda ndeipi. Chekutanga, tiri kuziva zvakare kuti Electoral Act yacho inofanira kunge ichiinforma maregulations yacho haisati yagadzirwa kuti inangane neconstitution. Saka pane rimwe buri riripo ipapo. Saka tikamhanyira kumberi toita zvese izvi paine maburi akawanda kudaro tingangopedza zvakanaka toti takazoongorora vanhu vacho vese vaiti vanokwanisa kutipa makitsi iwavo tikadedza vanhu kuti vauye kuzoobserva asi tisina kugadzirisa zvakaipa panyaya yesarudzo dzedu. Zvakaipa ndezvekuti mitemo yacho haisati yabudiswa pachena haina kunangana neconstitution. Zvakaipa ndezvekuti maregulations acho haasati agadzirwa asimbiswa kuti titi yataane mitemo kana marules achashandiswa kuzonyeresa vanhu kuti vange vachizovhota. Iyo nyaya yacho yekuti titeste makitsi acho tizomatenga hatisati tabudirwa pachena kuti zvichanyatsofamba sei kana tapedza kutesta makitsi iwawo.
Ko kumabvuku uku muri kutumirawo here mumwe munhu kuri kune urongwa hwemusi wesvondo uku uye maudzwawo kuti zvinenge zvichifamba sei?
Kumabvuku tiri kutumidzira munhu achange akatimiririra pakuchanoitwa pilot testing iyoyo. Taudzwa kunzi Zeki ichange ichinyoresa sezvandataura vana vechidi kutesta kuti mishina yacho iri kushanda here.
Mukuru weElectoral Resource Center vatawanda Chimini vari parunare muHarare. Vagari vepapurazi remanzou kana kuti Arnold Farm kumazowe vanoti mapurisa ari papurazi iri ave kuvatyisidzira vamwe vavo nerufu kuri kuedza kuvamanikidza kuti vabve papurazi iri. Purazi iri rinonzi rakapiwa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vachengetere mhuka. Vagari ava vanoti vaendesa nyaya yekutyisidzirwa kwavo kukomisheni yeZimbabwe Human Rights Commission iyo inoona nezve kutyorwa kwekodzero dzevanhu uye iri kuongororawo zviri kuitika papurazi iri. Dare repamusoro rakati vanhu ava vasadzingwe asi mapurisa anonzi ari kuramba achizvidza mutongo wedare. Gavhuna weMashonaland Central vaMartin Dina avo vanoti dunhu ravo ndiro rakapa amai Grace Mugabe purazi iri vavimbisa kutifonera kuti tinzwe divi rehurumende asi havana kunge vaita izvi pataenda kumhepo. Hatinawo kukwanisa kubata mapurisa ekuma Zoe ayo anga asiri kudaira nharembozha dzavo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaparadzai murambiwa mugari wepapurazi remanzou tikatanga nekuvabvunza magariro avo.
Kubva pakauya veHuman Rights Commission hapana chati tachinja nokuti zvimwe chaita atiri kukoti nomukomana uyo akarohwa uyo. Koti ichataura kuti vakatoerengeswa mapurisa unziverengai munzwe zvekutaurwa zvakatongwa nekoti vakazvizivi vakataura. Tabuda panze vakati hano varume tazvekuti hatichadaro asi manheru acho vakadokerwa vaamunhu vaichinaya. Nhasi taiva vanga vari munhu iye Human Rights Commission yacho taifonera haina zvaimbotitaurira. Vangoti dzikunda ezvinokwasviba havana kunzi.
Saka veZimbabwe Human Rights Commission vanga vavimbisa kuti kana maita matambudziko vanouya vachitaura nemi?
Vanga vati vanouya vachitaura nesi asi havana kuzouya manje vachitaura nesi nhasi. Takangomira nanhasi mapurisa vatotiporomisa kuti mangwana vari kuuya vakawanda. Saka takangomira plus vatotizvo vane vanhu vavanongedza kuti tiwewe newe 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 takuzivai tichangokutisa picha anytime.
Vanhu avari kunzi vaita sei?
Izvozvizvi vari vatongoonawo kuti vangaita sei kuti vakawanikwa vari pamisasa yavo yavanoduka kana kuchinge kwasviba nokuti vakutochira upenyu hwavo. Isusu taakutochira upenyu hwetenda hatichatozivi kuti ramangwana racho rinenge rakamira sei. Human Rights Commission dzavavo last time vakamboti hatiregai kupota muchibudisa mumapepa nawo. Saka zvavari kunyatsoita chaizvoizvo kana rubatiri hwomukomana akarohwa kuti tizive kuti mukomana uyo akarohwa uyo iye vakamuona akasungwa. Asi kubva pavakamurova havana kuzoita folapu kuti vazive kuti munhu uya mupenyu here apona here mari yaakarapidzwa zvakazomira sei vakabva vangoenda vabva vangoenda zvachizvo.
Saka chikonzero chii chaakuita kuti mutyisidzirwe nerufu apa uye kunzi muri kunzi musataurai nevenhau nendawa iyi?
Kwakuda kuti hanzi zvisazikanwa zvinhu izvi zviri kungoitwa zvirikidzi nokuti chezvinezvi last time takaenda kuna vachiuri vakati ivo hatizivi vanhu ivavo. Tikaenda pamazoe zvikanzi kana muchinge mavaona ripota yepamazoe. Tasvika pamazoe ofisai chaidzi wepamazoe akati ndevedu vanhu ivavo tiri kuvaziva asi kuti inini kumashure kwangu ndakanongedzerwa pfumo ari ofisai chaidzi ari kutaura saizvozvo. Tikati vakanongedzerwa pfumo nani? Zvikanzi kune vari kuseri kwangu vandisingakwanisi kutaura asi tandinokuzivisai. Ndikati taakubuda akazoti varume ndandakaomesa mwoyo pamapinda muno asi iye zvinezvi tiregai ndichikutaurirai vanhu vari kuda nzvimbo yeisefisemi.
Mumwe mugari wepamanzou ari kudzingwa papurazi iri vaparadzai murambiwa vari parunare kumanzou kwakare. Muchi Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nezveupfumi, nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kuedza kumanikidza vemabhizimisi kuti vaendese mari kumabhanga nechimbi chimbi sezvo mari iri kushomeka zvikuru munyika. Governor weRBZ Dr. John Mangudya vakaita musangano nevemabhizimisi ava kuti vazeye nyaya yekushomeka kwemari. Ko izvi zviri kushanda here? Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu.
Ndingati svondo rakapfuura isu rezvitoro nevamiriri vezvitoro takasangana nemukuru weReserve Bank vaDr Mangudya. Zvakazoita kuti pavunge pachibuda ndingati mashoko ari kutendera ari kubva kuRBZ ekuti number one nyaya yekuti mutengo inenge iri mitatu pazvinhu zvinenge zvichitengeswa muchitoro wakabva wadzimwa, uyewo nyaya yekuti munhu akaita akatengesa zvinhu ochengeta mari zvakabva zvabviswa izvozvo. Munhu anofanira kuti akaita mari yaanenge aita pazuva iroro mune remangwana makuseni kana musi wakare uyo oendesa kubhanga. Uyewo yatinoti cashback yakadzikiswawo, saka pakazotarwa kuti munhu anokwanisa kuti akatenga ngati vatengi anokwanisa kunge achipiwa cashback $20. Ndo yatakawirirana iyoyo. Chinhu chatakawirirana harisi zvokuti RBZ kana kuti bhanga guru renyika rakangomuka raakuimpoza raakuti vezvitoro chiitai zvakati. Takadaita musangano tikagara pasi tikaona kuti ndezvipi zvinobata kuti nyika iende mberi. Saka ndosaka makaona pakuzoparurwa mitemo minyowani iri kutenderera iyi.
Asi pane zvamuri kuona kusvika pari zvino, mungati zviri kushanda here?
Kubva pazvatanga ndinoona kunge zviri kushanda, nekuti mukukurukura kwatanga tichiita nevemabhanga vanga vachiti paita sanduku yekuti mari yakutanga kuenda kumabhanga. Dambudziko ranga richiitika kana kuti dambudziko randingati riri kuitika nderekuti vezvitoro zvikuru izvi vazhinji vachona vanga vasingaita havo ukopokopo kutaurwawo, vanga vachitoendesa mari idzodzo. Asi makatarisa panyaya yecashback yandingati mari musaurudzo inopuhwa munhu anenge atenga muchitoro yanga ichishandisiwawo nevamwe nenzira dzisidzo, nokuti vanga vachizonyora somuenzaniso wakapuhwa zvine mapepa. Takaona kuti mumwe wechitoro akanga aita mari inoita kana kuti 40 million achifanira kuiendesa kubhanga, asi kubhanga akaendesa 10 million US dollars. Akati 30 million US dollars akanga apa vanhu vakanga vatenga achivapa cashback. Asi muongororo yakanoitwa kunopinda muchitoro make imomo nevanoshanda kuReserve Bank vaitarisa pazuva rega rega panguva inoikwana mwedzi, vaiona kuti vanhu vaitonyimwa, vanhu vanga vachitonzi muchitoro imomo havapi cashback. Saka ndo zvimwe zvimamwe matambudziko anga achiitika iyoyo, kuti vamwe vanhu vanga vachinyepera mutemo iwoyo votora mari yavo iendesa kumusika mutema, asi vozoti ivo vanenge vapa vanhu cashback.
Asika vamwe vari kuchema chema kuti vakaendesa mari yacho kumabhanga havazokwanisi kuiwana kana vava kunohodha, zviri kufamba sei ipapo?
Ndingati iroro idama rinenge richitaurika, uyewo kune vakataurawo mashoko iwayo vakati hano isusu tinoda kuti kumabhanga kunge kuine yatingati muchirungu confidence. Inyaya yatakatogara tichitaura ende inyaya yatakataurawo even pamusangano wachona iwoyo kuti nyaya yeconfidence. Asi mukatarisa muchaona kuti muchirungu vanoti two wrongs do not make a right. Kunyange dei zvazvo pachizoita matambudziko pona apo, tinotarisa kuti sezvakaita ipapo musi watakaita musangano zuva ranga rapfuura tisataita musangano iwoyo, mumapepa atakarakidzwa nemukuru weReserve Bank vakanga vatoendesa about 100 million yavakanga vaisa mucirculation, yavakanga vaisa muekonomi iyo yakanga yabva kuAfricanbank neimwe yakanga yabva kutengeswa kwakaitwa tobhako. Ndodaira kuti tobhako yakatinga yaunza foreign currency inosvika about 102 million US dollars. Saka mari iyoyo yose payakauya yakabva yangoiswa muekonomi kuti inge inokwanisa kunobhadhara, because kune vanhu vakawanda makambani akawanda vakanga vachinetseka kubhadhara zvinhu zvavakanga vatenga kunze. Saka mari iyoyo yakangonangana naizvozvo, gavhena vakati ndakubhadhara mari iyi kuitira kuti vanhu vasanetseka, vanhu vakwanise kunge vachiunza maraw materials avanoda kunge vachiunza nezvimwe zvakadaro.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nevari kumazowe kuchiweshe uko kumashonaland central uko tiri kuita hurukuro navakudzanai Kaseke. Vakaseke vanoti dambudziko ranyanya kunetsa munzvimbo yekuchiweshe inyaya yenzara.
Kungoti zvimuzera zviri tingangobvira pakuti vanhu havana sekuti vanyatsowana vamwe vazhinji havana sekutikohwa chaina pazvibati nguva yekuti vamasete zvavaita zvekusiwa nerusaruro saka vamwe havatorina zvekutikohwa zvachona nemvura yakazowana
vari kurarama sei vana
upenyu hwakatongomira vanhu vazhinji zvekuti vanenge vachitongoedzwa kutongotsvaga chikafu chezuva iroro nguva zhinji ndo zvavanenge vachitongoitawo vari kuenda kunoshandira kuirigation zvekuti munhu unoona murume mukuru achienda kunoswera oshandira pamwe maorenji chaivo chaivo opiwa kasapoke maorenji vamwe opiwa kana mambaira avanese kungodyisa mhuri.
Kune mapurazi akawanda here kuti vanhu vanokwanisa kuenda kunoshanda?
Vazhinji vana kutozongopona nekuenda kuirigation scheme yekwanegomo kuno kwavanonoswera vachishandira inga maorenji kana mambaira kuti vangowanise kuraramisa nacho mhuri.
Kwanegomo uku ndekwamambo here kana kuti ndiani muridzi wediridziro iri kana kuti irigation?
Iri diridziro iriri ndiri nharaunda asi riri mudunhu rachiti negomo saka rikangonzi negomo irigation scheme.
Rinokwanisa here kuti ripe vanhu vakawanda mabasa kana kuti vashoma-shoma vanokwanisa kuenda kunoraramirapo?
Sezvo vanhu vachina vari kutambudzwa nekuti mirigesheni maina vamwe minda yakutorariro futi nyaya yekushaya zvekushandisa neminyaya yekuoma kwakaita hupfumi hwenyika saka vari kungorimawo zvishomana zvavanenge vakwanisa kurima nharaunda youya vachinoshanda imomomo vachino kupiwawo zvavanenge vakukwanisa kuwana kuti vagona kuraramisa mhuri.
Saka kunze kwekurima vanhu vanoraramawo sei munharaunda yenyu?
Vamwe vachona vanoenda kunochera goridhe kumakorokoza ari kunzvimbo yerosa nekwakakura.
Richiriko here goridhe racho?
Saka vazhinji vachona senguva ine vanenge vakaomerwa nekuti inyaya yenguva yekunaya kwemvura zvekuti kuti vaende kunochera pasi panenge pasingairi.
Ko, nyaya dzekuraura idzi zvakamirawo sei kunana mazoko?
Vanhu vanopota vachienda vanhu vari kupinda vachipinda kumadhemu akaita saivana negomo dhemu vanenge vachinopindawo nemamburi vachiedza kubata huri kuti vawanise kuraramisa nacho mhuri.
Ko, vechidikiwo vari kurarama sei? Ndiwo mabasa vari kungoita aya zvekukorokoza nezvekunoraura hove izvi?
Vamwe vanotozongoswera vachitenderera pasina chavanenge vachiita vongoswera vachitenderera kutozongodzoka pamba vakunetsa vabereki vaida chekudya.
Kuri kuti vatungamiri vehurumende vakateerera zvii zvamunofunga kuti vangaitirewo nharaunda yenyu kuti mukwanisewo kuti munge muchirarama zviri nani?
Dai vagona kuunzwawo maprojekti kumayuti kuti vagone kuwana zvekuita vakawanawo chekuita zvakafana nekuti kana pakaitwawo kana pakagadzirwawo kana timu yebhora chaino kuti panopindwa timu yebhora pachapinda vanhu mabasa vamwe vanoenda makochi vamwe vanoenda kuadministration pakufamba ikoko kune vachange vachitorawo mari pamagedhi saka bhora rinenge richiunzwawo mari vachiudza entertainment munharaunda zvokubatsira vanhu kuti vachidika vasave nepfungwa dzekuzodibira vamupedzisira vakusvika pakuba.
Ririko here dambudziko irori rekuti vanhu vari kubirwa zvinhu?
Tinguva inei yekutokohwa tinemakore esi kunonzitanga kutobiwa mukati meminda nekuti vanenge vasina.
Mugari wekuchiweshe vakudzanai Kaseke vari parunare kuchiweshe kwakare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Edna Matsanga vesangano reWomen's Empowerment for Southern Africa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Matsanga.
Ndinotenda.
Mungatitaurirawo nezvesangano renyu uye zvekuti rinoita mabasa ei?
Inini ndinotungamira sangano rinonzi Women's Empowerment Foundation for Southern Africa rinoshanda nekusimudzira matarisirwo anoitwa madzimai munharaunda, mumapepanhau, maredhiyo, paindaneti kana nepamativhi. Uye takatanga programu yedu yatiri kuita yatiri kunyora nyaya dzemabasa akanaka ari kuitwa nemadzimai munharaunda dzavo kubatsira vasikana kana kuti kubatsira mamwe madzimai tichidzidzisa pawebsite yedu inonzi wefsa.org. Ipapo vanhu vakaenda vanokwanisa kuverenga nyaya idzi nekuti isu tinoona kuti kazhinji madzimai anotariswa sana mai anotariswa sevaroorwa asi chokwadi chakanyanya ndechekuti madzimai munhu akangofanana nemunhu wese vane njere vane zvakawanda zvavanoita maloya, madoctor, mateacher, nezvimwe zvakawanda. Asi kazhinji tonotikana nyaya dzemadzimai dzichibuda mapepa nawo, dzichibuda pamaindaneti. Zvinonyanya kutaswa kunzi akaroorwa here, ane vana here. Ndochinhu chinouya pekutanga. Then kochizotaswa kunzi anoita nezvei. Asi isusu tiri kuti manje ngatishandurei mafungiro iwayo nemataurire iwayo akadaro. Ngatitangei nekutarisa kuti ndiloya here, ndidoctor here, nditeacher here. Then tochizotarisa kuti ndimai here.
Muri kuona zvichiendeka here? Nekuti tinoona kazhinji nyaya dzatiri kuona dziri kunyanyobuda pamadandemutande dzinenge dzichizvidza madzimai.
Nyaya dzinenge dzichizvidza madzimai ndosaka tatanga manje chirongwa icho chichi. Tine mahashtag atiri kushandisa paindaneti, paFacebook, paTwitter nepaInstagram, chekuti taakudawo futi kuchiunza nyaya dzakawanda dzakanaka. Nekuti zhinji dzacho dzatiri kuona dziripo dzinozvidza madzimai. Saka izvozvi tachiti aiwa, chiregai madzimai anyore ega nyaya dzavo vachidziisa pawebsite yedu, isusu todziparadzirawo futi padandemutande pese ipapapa, kuita kuti tikwanise kungoti kuderedza uwandu hwenyaya dzakashata tichisawo dzedu dzakanaka ipapo.
Mahashtag amuri kushandisa aya ndeapi? Kuti vanenge vachidawo kunyora nyaya dzavo vanowashandisa sei?
Kana munhu achiita mabasa akanaka ekubatsira madzimai anokwanisa kushandisa hashtag, hashtag all women are role models. Kana achiita mabasa ekubatsira vanasikana anokwanisa kushandisa hashtag stronger for girls.
Muri kuona vanhu vachitambira sei chirongwa chenyu?
Tiri kuona vanhu vachitambira chirongwa chakanaka. Kazhinji tinotsinzwa vanhu vachiita nyaya dzezvemadzimai dzinobhohwa dzezvavanenge vachiita, asi tiri kuona kuti hachisi chokwadi, nekuti vanhu vakawanda vari kuenda pawebsite redu vachiverenga nyaya idzodzi zvakanyanya. Tikatarisa vanhu vari kuenda pawebsite, vazhinji vacho vari kungonanga kunyaya idzodzo chinodziverenga, uye vari kuya kuFacebook page yedu, vari kuya kuTwitter yedu. Saka vanhu vari kudzifarira nyaya idzi dzakanaka, dzinosimudzira madzimai, dzinoradza madzimai neungwaru hwavo neuchenjeri hwavo nekusimudzira kwavari kuita nharaunda nenyika nemhuri dzavo.
Vamwe vangada kuzivawo nhoroondo yeupenyu hwenyu kuti ndiani chaizvo anonzi Edna Masanga, uyezve pane zvakaitika here muupenyu hwenyu mimi zvamungati mimi zvingashingisiwo mamwe madzimai akateerera pari zvino?
Ini ndinofarira nyaya dzekusimudzira madzimai nekuti inini ndakabarirwa mumhuri yaitambura zvakanyanya. Takakura tisina tichiita chikafu chekutsvagiridza, mbatya dzekutsvagiridza butsu ndisingadzizivi. Asi amai vangu vairamba vachingonditi unoziva kuti Edna, iwewo ukashingirira chikoro, ukapasa chikoro, uchatozokwanisa kuzvitengera zvese zvaunoona izvi nevamwe, butsu kana kutozotenga imba yako kana mota yako. Ende nguva iyoyo inguva yekuti vanasikana vainyanyokurudzirwa kuti vaende kunoita kana kuti vashande vemudzimba kana kuti varoorwe. Asi mai vangu ini vaindi, aiwa, iwo unokwanisa kutoita doctor, unokwanisa kutoita lawyer. Saka zvakandiita kuti inini nditange kuimagina imwewo world yandanga ndisiri kukura mairi. Ndakatanga kuimagina kuti zvinombofamba sei kana munhu aine mota yake kana munhu yake. Saka ndakatanga kushanda nesimba uye ndikazokwanisa kubva kumusha kusvikawo ndaakutogara kuEurope. Ndakatozokwirawo ndege, ndikaita munhu wekutanga kukwira ndege mba medu, munhu wekutanga kutenga mota, ndikabatsirawo vanhu vemumhuri yedu. Saka ndinoziva kuti inini mashoko ane simba. Mashoko atinotaura, mashoko atinoparadzira paindaneti iwaya hauzoziva kuti anotyora upenyu hwemumwe munhu here. Asi tokuti tikaparadzira mashoko akanaka, mashoko iwaya anobatsira kusumudzira vamwe vanhu, anobatsira kuchinja upenyu hwemumwe munhu. Semashoko amai vangu avaigara vachingonotsa kuti aiwa, kuroorwa handiko chete kwaunofanira kushingirira. Iwe unofanira kushingirira kuti utange wave chimwe chinhu, wave doctor, wave lawyer, wave journalist kana kuti wave teacher.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Edna Masanga kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, ndinotenda ndini.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemire achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. nasi tiri kutarisa nyaya iri kuchikora mbabvu vanhu vakawanda yekunzi vana vechikoro kana vabereki vanenge vaine vana vechikoro vasina mari vaakukwanisa kunge vachibhadhara nezvipfuwo chipfuwo chikuru chiri kunyanyotaurwa nezvacho imbudzi muhurukuro yedu tabatawo vanove mutungamiri wesangano revadzidzisi Dr. Takawafira Joe vanotungamira sangano reprogressive teachers union of zimbabwe kana kuti PTUZ kuti tizwewo kuti ivo sesangano revarayiridzi kana sevarayiridzi vari kutambirawo sei nyaya iyoyi
iko ndokupenga masikati chaiko nekurota masikati tandoda kuti titaure ndezvekuti isi hatifungi kuti inyaya yemboteresera yekuti tobhadhara nembudzi nemadhongi ne inyaya yekuti vanhu chaivo chaivo vanoda kuti nyika ibudirire vangafera vachitaura zvakadaro tinovanza kuti idivergen yekuti vadokora vanoona kuti vakagenerata opposition kubva mukarikuramu yavo yavanoda kuita iyi neimwe inonzi teacher professional council inofanira kunge ichitungamirwa namaticha but haakuonekwa ichitungamirwa neministry saka idivergen iclassical device yamadictators anoti akaona kuti vanhu vanenge vachivatsoropodza anoenda odira mavhu maziso avanhu kuti vasaona tinoonasa kuti kudirwa mavhu mumaziso evanhu vemuzimbabwe kuti vasanyatsoona zvinhu chazvo zvinoshanda vaakonsentrate nokufunga kuti zvinoita here kuti tibhadhare school fees nembudzi kurota masikati isinoti vabereki ngavatengese mbudzi dzavo vobhadhara mari chaiyo chaiyo kuzvikoro mafees vabereki vagara vatengesa mbudzi vagara vatengesa mose vachibhadhara mari dzefees izvozvo zvoti vabhadhare nembudzi zvinoudza mutauro zvinoudza futi neuori hwakawanda nokuti mapurize acho embudzi emombe emadhongi nezvinhu zvakadaro anozonetsa kuisa nokustandardiza muzvikoro
asi ichokwadi here kuti ndo zvakataurwa navadokora kana kuti vanhu vaakungoita havo zvejee navo
vadokora ndo zvavakataura ende zvakaripota nepublic media zvikabuda musunday mail muchronic saka hazvingave kunyepa mashoko anenge abudisa nemedia yegovernment vadokora vari minista wegovernment hakungave kunyepa ivo vadokora vanotofamba vachivhundudzira izvino vaitofamba vachivhundudzira maticha vanozika vanongova controversy vachivhundudzira maticha kuti anofanira kurita unoda kuritaisa munhu ane 50 years ivo vane makore akapfuura ipapo isi angovaudza kuti nyika haiiti mushemo unongobata maticha chete kana kuchiuya retirement ngaitange kuchivhu 7 yokutanga vanovava mugabe saka vadokora vanozikamwa kutaura mazuva ano zvinhu zvine controversy saka hatingavarambiri ipapo
imiwo semasangano evarayiridzi mune matanho amuchatorawo here nenyaya iyoyi yekuti zvikoro zvibhadharwe nembudzi nekuti rimwe gore kuchazopedzisira kwakunzi aiwa iye murayiridzi chimupaiwo mbudzi kubhadhara muripo wake
hongu isu sevarayiridzi isu sepitz for example tinotosangana senational executive nemanagement pazororo ipo pano tonyorawo matsamba akawanda atinoita zvekunga munoziva kuti pane imwe yatataendesa kuparlamendi yakarambidzwa yatiri kungogadzirisa tidzosera ikoko tichazowedzera futi tichienda nezvembudzi izvi kuti kungavawo here kuita education yakanaka yokuti tibhadhare muzvikoro nembudzi
asi Dr. Joe matimambofungawo here kana kumbotarisa kuti tomboti chikoro chatambira mbudzi panonge paakutodiwa kutotsvagwa danga kare mbudzi apa newafudzi nezvimwe zvakadaro nechikafu chembudzi
ndo dambudziko ravanaro rokuti havatangi vatarisa mberi kana vachiunza zvinhu zvavanounza zvaangofanira pakarikuramu yekuti unotanga kuindodza karikuramu usatoona kuti matextbook acho kuti mudzidzise new karikuramu ariko here saka vadokora vanozikamwa izvezvo kuti vanokurumidza kumedza kutenga kuchada saka isu hazvitibvundudzi nokuti ndozvatinoziva kuti hurumende inogara ichitaura hurumende uti inovatuma ndozvainotaura inotaura vana zima aseti zvinhu zvinongotaura zvinoperera pakutaura zvisingazopindi pagiraundi saka vadokora ishiri inomuriro wayo tozongoona kuti gunguo richaneresera moto kupi zvaratora chikuni chemoto tinozviziva kuti gunguo hariresi moto asi inowanikwa pamwe richitora chikuni chemoto
mashoko amungataurirawo vabereki nevana vechikoro vakateerera pane inonguva Dr. Joe
ini ndikutaurira vabereki nevana vechikoro kuti tisangobvuma zvinhu zvatinenge taudzwa navakuru tinofanira kuti tidzamise pfungwa tichivaudzawo zvinhu zvinenge zvichiita nezvisingaiti ndokuti nyika yedu yezimbabwe ibudirire chara chimwe hachichanyinda makumbo wakurira huva maviri dendera hariri futi rimwe chete isisi tinoda kuti tite mukombera pamwe chiri macho muzvikuru ndokuti zvinhu zvifambe muzimbabwe
maita basa Dr. Joe
tatendai
Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Dr. Takawafira Joe muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Blessing Zulu.
Aiwa tinotenda Jonga tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu tokusiyamina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kuStudio 7. Ngomgqibelo mhlaka 22 Mabasa 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kwenziwa amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo owayezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi.
Kodwa indlela yakhona kumele ngihlanane lezinye indlela esezivumile lapho abantu abasebenzise ama-million dollars ukuze benze ama-birthday. Kube kuqakathekile ukuthi xa kuzaba le madlana encinyane nje akhunjule indlela ethuthukisa umphakathi.
Kambe ibandla le-MDCT lizangena na kukhetho njengoba lathi kaliyi kungena kukhetho nxa kungalungisiswanga imithetho.
Angithi ngiyazi ukuthi kuvele nxa sisiya kukhetho kuleli lizwe kawuhambeki. Kodwa yonke khona akula mama ozifalayo ayekele ukulungiselela inkonyane ezayo.
Umongameli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa owathi kasoze ancintise isikhundla sikamongameli welizwe walelwa libandla lake ukuthi aphume kulelo bandla.
Yazama kakhulu ngoba kulezikolo eziningi ezayikhwayo lezibhedlela. Okwahluphayo ukuthi nje kabasakhangelisisanga i-industry ngoba i-industry yenza ukuthi i-infrastructure isebenze.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo wayezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi ngabe esaphila asefike kusibanga esiphezulu. Unkomo wayengumkhokheli webandla lezaphu wafa ngomnyaka ka-1999 wangcwatshwa emathuneni e-National Heroes Acre. Imuli yakonkomo ibuthelela imali yokunanza ilanga lokuzalwa kwakhe. Lokhu kuza kuba ngokwakuqala unanza ilanga lokuzalwa kukamuyi esengasekho. Sixoxe lesihlobo sikamuyi umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo othi abafuni ukuthi ilanga leli lifane lelokunanza umongameli Robert Mugabe lapho okubanjwa uZulu ngamandla ukuthi akhuphe inkulungwane zamadola.
UJoshua Nkomo wazalwa ngo-1970, so lo nyaka kuyabe kuyinyaka wesiyandle ukuzalwa kwe-city centenary. So yikho kula kuqakathekile lo nyaka ukuthi kube le ndlela yokumkhumbula, athi nje ukumkhumbula ngamadili kodwa ukumkhumbula ngezenzo okungafana na engxenye lokwakha okuyi-classroom block ekhezi e-St Joseph kumbe ukuqedikhaipaminithi ye-umdisa ze-development. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi unanzelele njalo kukhunjulwe ilanga lonanazala ngalo 100 years apo. Kodwa indlela yakhona kumele ngihlanane lezinye indlela esezivumile lapho abantu abasebenzise ama-million dollars ukuze benze ama-birthday. Kube kuqakathekile ukuthi xa kuzaba le madlana encinyane nje akhunjulwe indlela ethuthukisa umphakathi i-ICD community fulme ngoba nawe ifisa khona lokho ukuthi abantu baphakanyise bathuthukiswe. So ngibona kungaba indlela enhle sibile yokumkhumbula okwenzeka ukuthi nyani kodwa ikakhulu ukukhumbula ukuthi yena wayefisi ukuthi abantu bathuthuke. So kumele kube lento ekhombisa mbe etshengisela intuthuko engenziwa ukuze iqoqele umbono wakhe wokuletha izikhuko zokuthuthuka eZimbabwe, ikakhulu esakelweni sezile ikakhulu ekhesi.
Kodwa siyabona ukubana kukhona okunye okwayenzwa kumbe ukwakhiwa ngegama lakhe okufana lesibedlela sekusileni. Kungani kanti kungavuselelwa khonokho njengendlela yokunanza iminyaka yakhe yokuzalwa elikhulu?
Hawu, uqinisile sibili ukuthi kule sibedlela lapha uJoshua Nkomo Hospital kube lokuningi nje okuningi nxa ukuthi kunama-properties amaningi, kulamaplazi, kule hotela, kuningi nje ngakola kube kuningi, kube nama-factories la ekhona esigodlini okwasungulwa izaphu ikhokhelwa nguJoshua Nkomo in the 1980s. So ke kuqakathekile sibili ukuthi uma abantu ikakhulu uhulumende eqakathekisa unkomo lebhede yakhe, kuke kuqakathekile ukuthi zonke leke zivulwe ukuze zincedise uZulu. Ngoba nxa sikhayela khale seZimbabwe izibhedlela azisebenzi kuhle, kukho nje uBulawayo abantu bayaha daily on a daily basis ngoba akula zibhedlela ezilemitshina efaneleyo.
Lo ngumnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ibandla leMDCT lathi kalisoze lingene kukhetho oluzayo nxa kungalungisiswanga imithetho yezokhetho kunye lokunye okwenza impumela yokhetho ibaluleke ingela kuphikiswa. Lokhu sekubangele ukuthi leli bandla lingangeni lakukhetho lwama-by-elections oselenziwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Kodwa uhulumende weZANU-PF elokhu engakayenzi lutho ngezikhalazo ze-MDCT lamanye amabandla khona sekusele inyanga ezilutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho. Sibuze umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo ukuthi kahle kahle bazangena na kukhetho.
Angithi ngiyazi ukuthi kuvele nxa sisiya kukhetho kuleli lizwe kawuhambeki, kodwa into ekhona akula mama ozithwalayo ayekele ukulungiselela inkonyane ezayo ingabe ezaba nayo kumba ayiswele. So kukhona thina kathesi silungiselela ukuthi siye kugedo, kodwa lesi sigqukuxana leveki ukuthi babone ukuthi bayalandela imigoqo abayikhulumisane leveki amabani aphikisayo, ngoba thina esikukhalelayo ukuthi sifuna ukhetho olu-free, olu-fair, olungenakuhlukuluzwa izinto eziningi okumele bazidintshe ezizaphathisa ukuthi lamanye amabandla lamabandla aphikisayo anelise ukuthi angene kuZulu laye akhankase. Ngokwakhathesi kunzima kwezinye indawo kuyangena kuZulu ngoba izani isebenzisa udlakela ekutshaya abantu, isebenzisa usobhuku ukwethusela abantu, isebenzisa ama-veterans. Kodwa thina sithi njengamabandla aphikisayo njengebandla le-MDP osobhuku lezinduna nama-ovet yekelani ukuhlukuluza abantu, abantwabenu, abazali benu, ilizwe liyatsha, asikhipheni zani.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
YouStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-6065, laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
ELiSouth Africa liza kuba lilizwe lakuqala emhlabeni ukusebenzisa amakhadi ebhanga asebenzisa impawu zeminwe. Inkampani yeMastercard yiyo esisungule lindlela ezasetshenziswa umhlaba wonke jikelele ngokuya kwesikhathi. Lokhu kwenzakala eZimbabwe umnotho ulokhu uqhubeka usonakala ngamandla imali isilela emabhanga. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya sambuza ukuthi kanti kungani inhlelo zikahulumende zisehluleka ukuhlenga ilizwe ebunzimeni elikubo.
Uhulumende kazani uwenzani uPF ubekhangelele kakhulu esingathi khona ngama-social deliveries njengoba sithi khona nge-economy welfare state. Ungazikhangela ukhangele infrastructure, izikolo, izibhedlela zakhiwa. Kutshengisela ukuthi vele uhulumende wakhona wayevele eqondane lokuthi akhangelisise ukuthi abantu abangabayanga bayazuza ama-service akhona isitsho nge-infrastructure.
Kodwa-ke nxa sikhangele singathi zikhona inezinye ezike zaphumelela.
I-infrastructure izanupif yazama kakhulu ngoba kunezikolo eziningi ezayikhwayo lezibhedlela. Okwahluphayo yokuthi nje kabasakhangelisisanga i-industry ngoba i-industry ngiyenza ukuthi i-infrastructure isebenze. Basebeswela imali, basebe-concentrate kakhulu emasotsheni, i-military spending nayo yabaningi kakhulu. Yikho infrastructure leyana yaphilizeka ezikolo khathela amabhuku aphila zitulo imigwaqo yapha ozesa labololiwe. So ingathi khona mina behluleka ukukhangelisa ku-productivity ukulungisa amafektri okuthi angenise imali ku-treasury.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngikwamadlambuzi injalo ngixoxa lowake waba ngukansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo ukwamukeleka ehlelweni oluqakatheke kangaka.
Bathina badala emakhaya Ncube ngokubambana kwamabandla esikubonayo lapha OMDCT, OMDC kaNcube labo nkosikazi Joyce Mujuru.
Ukubambana lokhu masikunanzelela okwamabandla ayehlukeneyo kuyinto abantu ababevele behlala beyikhangelele iminyaka eminingi. Ngoba ungakhumbula Nkomo abantu phansi abazange behlukane kusela ngo-99 kuze kufike kathesi. Kwehlukana inkokheli ngenxa yokuthiyana kwemibono yazo. Kodwa abantu babelokho beloyisa khona lokhyana ukuthi khona aluba kuyahlangana. Yikuze ubone lo khetho lona lo lesidlule kulo luka-2013 abanye baze bacela bebone ukuthi khona hayi ngala amadoda engeke ahlangana kulani ukuthi khona sivotele iZANU PF. So khona lokho okwenzakalayo kulezi nsuku kuthatha abantu ngomdlandla kwenza ukuthi khona abantu baloyise ukuthi khona mhlawumbe kuzaba lotshintsho oluthile ngokuhlangana kwalaba bantu.
Vale ntshunkuntshu yini yokuyabhalisa ukuze benelise ukuvota abantu alubana uhlelo lokubhalisa luthe lwaqala?
Ngike ngaba sendaweni ezifana labo Bhambathi eHingwe lakomankubo namhlanje ekuseni ngicocisana labantu nje ukuthi into leyi bayibona njani. Abanye bese bevele bethe khona hayi nxa kuyikuthi khona ukhetho lolo luzayo luzangenwa ngamabandla wona la engamanyananga ehlukene kanje hayi bona abazimiselanga ukuyobhalisa ukuthi bavote ngenxa yokuthi khona bananzelele ukuthi akusoze kulethe utshintsho. Kodwa ngalokho okwenzekileyo phakathi kwebandla likamama uMjuru lomnumzane Tswangirai kubuye kube lasebandleni likamnumzana uNcube lo Tswangirai abantu sebelomdlandla ukuthi hayi nxa laba bantu sebekhuluma limi lunye umqoka ke ukuthi khona babhalise ukwenzela ukuthi baye vote. Okuseleyo ukuthi khona lezo zivumelwano azingenziwa phezulu kuphela kodwa abuyehle ubukhokheli buzochathisela abantu phansi kwenzela ukuthi abantu bayebhalisa kumbe bangene ekhethweni bezwisisa ukuthi kuyini ukubambana lokhu kuzabalela.
Izakhamizi Ncube ziya kwazi yini ukuthi uluhlu olwalusetshenziswa kunketho ezedluleyo kalusasebenzi ngalokho ukuyamele umuntu wonke elobise kakutsha ukuze evote?
Angiqale ngokuthi Nkomo uhlelo lolu olwe-Studio 7 umsakazo lowo umbona ingani abantu abaningi bayawulalela bayawulandela futhi kuyilapho abathola khona izicwayiso njalo lezaziso zokuthi khona kumele kwenziwe njani kuyini osekutshintshile kuyini okungatshintshanga. okwesibili kuyikuthi khona sokungumlando wamabandla ayezombusazwe ukuthi achazele abantu phela ukuthi khona kuza kwenzakala njani, ngoba angithi yiwo phela adinga ukuthi khona avotelwe, yiwo futhi adinga ukuthi khona atho umhlahlandlela osukhona kozokhetho.
Kuyini kahle kahle okulihluphayo kakhulu khona ngapho Ncube okulipha umdlandla okuya kukhetho njengezakhamizi?
Izwe leli ngase sikhangela livele lifile. One, abantu abanamsebenzi. Two, yona zona indlela njengoba nengikutshela ukuthi khona ngeke ngayafika endaweni zako Mankubo eBhambathi khona ngale uhamba ngeganga akulamgwaqo. Bese sikhangela lokuthi khona zona impahla ezikhona elizweni eziphilisa abantu azikho, ilizwe alenzi lutho. Njalo bese sikhangela lokuthi khona inkululeko yena le kade sithuma ekuyimabazeni ensukaneni zona lezi ezedlula ivele ayikho. Abantu bayahlukuluzwa, abantu abala freedom of expression ukuthi khona bazikhulumele, ngabantu abakhuluma bekhalaza. Uhulumende uvele akalalutho nje, akakhanya ukuthi khona ebantwini. Bese sikhumbula lokuthi khona sike saba lesikhathi sokuthi khona sibe lo hulumende womanyano ongani uveze okunye okuzimpawu okulutshwana ukuthi khona kanti vele inkululeko idemocracy, multi-party democracy le development kuyini. Langanje bekukulutshwana kodwa abantu bakubonile khona lokwana kuthiya abantu belokobelo belokulangazelela ukuthi khona aluba impilo yenalana abake bayibona yiyo engaphilwa ensukwini ezilandelayo, yikho kunikeza abantu umdlandla khona lokho.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube, siyabonga kakhulu.
Ngibonge Nkomo, ngibonge labalaleli bohlelo.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzisa kwamadlambuzi umnumzana Thamani Ncube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nontungamili Nkomo.
Ngukama
namle
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPitule Maphosa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabona kanti.
Ya, umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi siyabona amabandla athi LMDC lele NPP elikhokhelwa ngunkosikazi Mjuru, le MDC kamnumzana Ncube sezisayinelanile. Lina ke limi ngapi kuloko okwenzakalayo ukusayina khona?
Into ehle manje sithi sebevumelene ukuthi bemanyane ukuze belise umbuso kamgazeti noso sisalithe nzima kangaka, kodwa kuyasimangaza nje aniwenye ukuthi silekode esike yambuthanisa amaphathizane amaningi ndidana ayenine so far. Then sifile abanye ababili kutangira lo Mjuru abahlala phandle kwekode, singakwazi ukuthi bafike njani esigabeni sokuthi sebebambana bona bakuyenze ngayithi indlela. Njalo sikhangele ukuthi uMaya Mjuru simbona njengomuntu ongelaphathi, ngoba abakayenzi i-conference kumbe i-convention kumbe i-congress ukuthi bekhethe umkhokheli wephathi yakhe. So angikwazi ukuthi umela obani exactly, but into enhle nje ma bekhuluma ngokuthi kukanjani kulise umbuso kamgabe abantu bebambene, ngoba siyakwazi ukubani ukuthi akunaphathi eyodwa engakwanisa ukuthi kise umbuso kamgabe lezanu-P_F inqobe. So ma bekhuluma nge-coalition, njalo kuyi-coalition elezifiso zabantu, njalo ekhangela iwofe yabantu ngaphandle kwezikhundla zama-individuals, into esiyithakazelelayo njalo siyabakhuthaza.
Ikhona yini imizamo elilayo yokuthi lani lingene kumanyana wona lo omutsha osubambanisa amanye amabandla?
Njengoba lisazi izaphu yaba khona kukode i-coalition of democracy sile sikhathi eside isikhona, njalo khonoko kuthengisa sobali ukuthi siyafisa njalo siyakhuthaza amabandla ukuthi sibambane sonkeni silwe sibambene. Njalo isikhathi sonke lesi ikode iminyango ibivuliwe ukuthi abanye abangakangeni bebuye, inasmuch as kusimangaza ukuthi sebenze okunye eceleni, kodwa imizamo yokuthi sibe sonke ndawonye ivele ikhona, njalo iminyango ileyo lokhu ivule ngibe so njengoba ndingathi isifiso ngibona ngani sizakulinyikana ukuthi sibone ukuthi singaphethenza njani between ikodela labantu bekumbo kwabo ukuthi
siyabona ukubana umkhokheli webandla lenu umnumzana Dumiso Dabengwa uke wakhuluma yena phambilini ukubana kasoze ame kukhetho kuhamba njani kwakathesi elokho ekusimosoneso kumbe selizadi ngomunye umuntu
lokhana isifiso sakhe yena as an individual njengomuntu olezifiso zakhe wayele ile isifiso sakhe ngokuthi eriza eritire echiye zombangazwe mayefika iminyaka engu-80 njalo siyananzela ukuthi iminyaka engu-80 kakayifiki uzayifikisa ngo-2019 watsho watshela ibandla ukuthi isifiso sakhe anazo lezo kodwa ibandla belingakamphenduli ukuthi betsho ukuthi hhayi siyakuvumela mdala ukuthi ungayaphumula kuthi hhayi njengoba sikhangela amabandla ibandla lonke into ukuthi i-political party yabilama-province ayo yabilama-dynamics afuna different people ukuthi bebe khona yabizakho sikhangele sabona ukuthi hhayi kuzamele ebe khona until isikhathi se-congress so kutho ukuthi nguye uyi-candidate yethu yena le mazingena kuma-elections ngoba sesavumelana ukuthi uba khona ezeqedi iterm yakhe iterm yakhe iphela ngo-2020 siyakukongress elandelayo so ngumuntu okhona manje kade esifisa ukuthi ethiye kodwa ibandla alisakuthathanga ngendlela le ngumuntu okhona njalo yi-candidate yethu yama-elections
hhayi kwezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga Kristandi ngiyabonga abalaleli ngiyalikhuthaza ukuthi ma iveki isarisa ukuthi irejiste ukuthi abantu bevote sihambeni sonke ngobuningi benu ikakhulu abatsha siyananzela ukuthi abatsha sazalela emuva esikhathi esiningi kugcine kusiphambanisa ikakhulu impumelo yekhetho so ngikhuthaza wonke umuntu sukumeni ngobuningi bethu sihambe siyerejista ukuvota ma iveki sibhalisile iprogram yakhona ngiyabonga kakhulu
hayi lathi sibonge Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo Nkosazana Victress Mathuthu, umgcini sihlalo wenhlanganiso esanda ukubunjwa eyezim imbokodo yona encedisa abesifazana abayizizalwane zeZimbabwe ingqebe kuliphi ilizwe ngokuvula amabhizimusi. Siyakwamukela kuhlela.
Ngiyabonga dadethu. Into esiyikhangeleleyo okokuqala ukuthi akuloni iphupha lomuntu wonke ukuhlala esitaladini ethengisa isidi sika-30 cents ilanga lonke. Abantu bale maphupha amakhulu bale mazifiso zokuba mhlawumbe umuntu abe le-bakery yakhe aza kwenza khona isinkwa athengisa isinkwa. Umuntu ufuna ukuba nesitolonyana kwakhe lapha azathengisa khona izinto ezizamnika imali ephethaxa. Umuntu ufuna ukuba nesitolonyana sakhe noma nje esithengisa izingwalo loba kuthengiswa ama-CD loba ama-DVD. Ma ebuye le mali yakhe efuna ulwazi lokuthi nansi imali yami ngiyiphethe ngifuna ukuvula isitolo sami sokwenza sikupheka isinkwa laphana. Thina esingakwenza okwamanje ngoba singakabi le mali ikuthi sithathe umama noma njengoba lapho silapha eSouth Africa sihambe laye simbonise ukuthi ma ufuna ukuvula into enje imvumo uthola lapha simtholele umuntu abantu abazomhlakaniphisa bamfundise alelo bhizinisi lakhe asekhetha ukulenza ngoba kuqakathekile kubhizinisi ungaba layo imali kodwa ungelalwazi ufana lo muntu ongalalutho simdirect ukuthi gaqonde endaweni enje ayethola izinto ezinjengemvume noma simdirect ukuthi izinto zakhe azidingayo kumbe udingi ama-tray yokubaker uflour aboshukela ubathola kuphi isifiso ukuthi ma isesile imali uyeza umama ulesifiso sokuvula ibhizinisi lakhe inhlangano esingakwenza ukuthi mama thina singaba sinemali engaka sikusiza uvula ibhizinisi lakho ma usuvula ibhizinisi lakho imali yenhlangano le esikusize ngayo uyisiletha kanje inzuzo isinge yakho uyakwazi ukucula kodwa akanayo imali yokuthi akhiphe i-albhamu thina siyathatha inhlangano sinemali sithathe imali sinikeze umama akhuphe i-albhamu usekhuphe i-albhamu lakhe usethengisile umculo wakhe ulethe inhlanganiso inzuzo singe yakhe usethole usiqalo phansi sokuthi aqaleke ibhizinisi lakhe
khona kulula na ukusungula amabhizinisi khona ngapho kwele South Africa njalo amaphepha kusoze kuhluphe yini
indaba yamaphepha vele izohlala isiphu ngoba siyazi ukuthi iningi labomama balapha amaphepha balawo lokhu kwaye kwaba khona ukuthi abantu banikezwe amapermit abantu abatholayo abaningi ngobaba ngoba mama benjani behambele muva mhlambe lolwazi lungekho silabo omama abalamaphepha silabo omama abalamapermit silabo omama abalama Zimbabwe South African ID ayavula amabhizinisi ama-aslamu abantu bayahamba bayathola ama-aslamu ma umuntu ele-aslamu ma ibhizinis lela lifunayo livume ukuthi alivule nge-aslamu uyarejista athole isetifiketi sokuthi alelo bhizinisi lakhe le nhlanganiso ezakwenza ukuthi izame ukusiza omama ukuthi ma kule ndlela yokuthola amaphepha bawathole umama asigqugquzele ukuthi basebenzise abantu balapha e-South Africa abalama-ID ngoba sonke siyawazi ukugcina kusenzakala ekugcineni wena sicinisana ungasilala ukuthi umuntu semela phana umuntu uyakulala phendula kodwa sikugqugquzela manje umama uma bekhona abalamaphepha abaseZimbabwe kungangcono ukuthi ma wena ongela amaphepha ufuna ukuvula ibhizinisi lakho usebenzisane nabomama baseZimbabwe ukuthi i-contract esayinwayo wena ongela amaphepha usebenzisa amaphepha kalo mama lawe awuzitholi usincindelezekile kumbe wena uzithole ekugcineni susala ungasela lutho
manje omama abalidingayo balithola ngapi
le number zocingo zabantu yakusilo publicity officer lesilo marketing khona mina njengomgcini sihlalo zikhona inumber zami kanti la kuFacebook sikhona futhi ipage lethu lithi Zizimi Mbokodo kuFacebook labo mama basendaweni zonke South Africa, Botswana, Zimbabwe labase UK, Malawi we've got someone ose Canada so sile WhatsApp group lapho omama abahlangana khona sposa khona kodwa siyahlangana physically silama zemhlangano esiyenzayo sinokuhlabelela sinama amalanga esenza ngama practice kodwa uma kuyikuthi awukwazi ukuhlangana lathi uyafisa ukuhlangana lathi kule nombolo zecingo esingazichiya zabantu ongabaxhuma ungasixhuma kuFacebook Zimi Mbokodo iwebsite www.zimwomeninsouthafrica
khona lizasungula inhlanganiso yenu ngokusemthethweni
inhlanganiso yeZimi Mbokodo isiyinhlanganiso esibhaliswe ngokusemthethweni lapha eSouth Africa esilesithupha sokuba yinhlangano yi-NPO kodwa sizoyethulwa ngokusemthethweni mhla ka-7 May kebe kulanga labomama i-Mother's Day silabantu abavela ku-Zim Community in South Africa ekhokhelwa ngubaba uNqabutho Mabena uzobe khona ezokhuluma labomama ngendaba zamaphepha silinhlangano ye-abalobi bakithi esebenzi lapha eSouth Africa bazayo bekhona bezokhuluma labomama ngendaba zokuloba silinhlangano yebutho lenqama egxile kakhulu kwezesintu la inhlangano ezindala ezithiyeneyo indawo esizobe silontshela khona i-organization yethu kuse-BZB Combined School kukhona Peterson Lo Twist e-Hillbrow kuningi okuzobe kusenzeka ngalelo langa sinabantu baculi abazonandisa kakhulu abaculi besifazane letafula omama bazafika bafake khona into zabazithengisayo bakhangise bazithengise kulo mama esimsizileyo ngumlobi simsizile ukuthi edithe ibhuku lakhe aliprinte lize liphume sobe sililontsha lalo kanye le-organization yeplace sibonise ukuthi omama esifisa sibenzele khona yilokhu siyenza isibonelo ngalo mama esesimenzile sivula i-organization yethu
sibongile ukuxoxa lawe kuhlela
sibonga mina dadethu
leyo balaleli bekuyingqoqolo nkosazana Victress Mathuthu umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo sixoxelaye eseSouth Africa asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo weziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
hayi siyabonga sithandekile
kuzandlela kusiya kunhlolanja ngayo 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 ngoma ngoma
Sithathe ikhefu kancane silalele ingoma kaSandra Ndebele ethiwa yona ingoma.
singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba zethu zalamuhla. Kwenziwa amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo obezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi. Kambe ibandla leMDCT lizangena na kukhetho njengoba lathi kalikungena kukhetho nxa kungalungisiswanga imithetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.